ibindi yatinayo na si nde nde ku uza Akon, the famous musician who's the first generation African diaspora. His parents are from Senegal, but as a Taura neze development in Africa. In engage in Nima diaspora. And then secondly, we also have another diaspora by the name of Jesse Holland. He akanyora buku Rare Black Panther movie at Rikuona. Saka the two of them were Jesse Holland anangashi taura neze kuti why is Susuman Watema, why we must unite. And Akon anangashi taura neze kuti important Yema diaspora to development in Africa. Kuti chivake Africa yatinoda isusu.
Zvii zvamunofunga kuti zvichabuda pane chirongwa chanhasi zvingabatsirewo nyika dzakadai seZimbabwe?
Zvatiri kuda kuti zvibude muprogramu yanhasi ndeyekuti vanhu vanzwisise kuti ko isusu maAfricans chatitadzisa kuti tiuye pamwe chete tiite mushandira pamwe chii, nokuti ndicho chinhu chikuru chaita kuti titadze kupusha nyika dzedu mberi. Tikasabatana hatimbokwanisa kuti Africa yedu chiitore zvakare. Pari zvino Africa yedu iri kutongwa zvayo from economic point of view nevamwe vatorwa. Nyika yedu tichaitora sei? Mushandira pamwe ndo watiri kuda kuitira kuti isu kuno tiri kumadiaspora tiri kuorganiza tinetoshova kuti chii, taita mubatira pamwe. Hatina basa kuti wakazvarwa kuZimbabwe kana kuti wakazvarwa kuKenya. Tiri kuti ngatibatanei semadiaspora, tiise mari yedu pamwe chete, tiite mushandira pamwe, totanga kuve nestrategi yekuti Africa yedu toigadzirisa sei. Saka outcome yepano ndeyekuti mushandira pamwe ngatitangei. Tatanga launch yemadiaspora organization. Saka we want more and more people kuti vajoine kuitira kuti mushandira pamwe uzofamba zvakanaka.